takagara iko zvino tati upfumi huri mumaoko avanhu, minda iri mumaoko avanhu. Chavari kushaya inoleji yekuti vangaita sei kuti vapinduse vapinduke vachishandisa zvinhu zvavakatopiwa kudhara. Dozo reempowerment takafamba naro, saka tiri kuti vanhu vese vatakaita empower ngavawane more resources vashandise zvavainazvo. Upfumi hwenyika huve mumaoko avanhu, asi tichitrade nedzimwe nyika, tichishanda nemainvestors anobva kune dzimwe nyika, tichienderera mberi nokusumudzira nyika yedu, kuti vanhu vatema vasangova vanoti tiri mazimbabwezi vasina upfumi, vatore upfumi hwenyika huite hwavo.
Vamunzora manzwa zviri kuitwa nezanu pf munyaya dzezveupfumisi.
Haungashandisi mosquito kurapa mararia. Zanu pf ndiyo yakaondonga upfumi hwenyika, ikaita kuti mari yemuno izotoguma yabva, nokuti yanga ane maziro akawandisa. Ndiyo zanu pf yacho iyoyo, ikakonzera mhirizhonga muna 2008, ikaita mhirizhonga zvakare, yakamboita mhirizhonga zvakare kuma early 1990s. Ndiyo yakauya nechirongwa chavaiti empowerment, wakauya nehondo yeminda. Hondo yeminda yacho vaipa minda vaingopanana vega. Empowerment yacho inopiwa vana vemashefu, vashamwari vemashefu, vanhu vezanu pf. Kutori nevanhu vezanu pf, maordinary people ezanu pf ari kutambura, ari kukwangwaya, asina kutombopiwa minda yacho. Saka nyaya yekuti ava vanouya vachitaura kuti tichazoita zvakati, tichazoita zvakati, ndo zvavangadai vakaita pa 38 years. Sitinam dziri kutaurwa navamangwana idzo kuti takawana 10 billion. Ndoda kuti mwana weZimbabwe pauri ipapo uzvibvunze kuti pa 6 months yatongwa naMnangagwa, waona here mari ichionekwa mumabhengi? Waona here mabasa achiwanikwa? Waona here muzvipatara muchiuya mishonga? Saka vanongotaura chino kuti takapromiswa chino, takapromiswa chakati. Mugabe waitiudzawo izvozvo kuti ndakapromiswa zvakati, ndakapromiswa zvakati, asi hapana chakauya. Saka aya mapromises abatsiri, taakuda vechidiki, uyu mfana uyu Nelson Chamisa uyu ambopindawo, ambotonga achibatsira one nesu mumachangwititi AMDC, tine maideas manyowani.
Vamangwana, hanzi nyika yakuda vanotemwa zvinobva ropa vechidiki.
Aiwa, it's not about age kana vakomana. There's also what you call wisdom. VaMnangagwa vane wisdom. Upenyu hwavo hwese vachishandira vana veZimbabwe, kubva vaine zera diki kusvika vasvika pavari pano, vaona zvakawanda, vakashanda vakaona pakakanganisika, vari kupagadzirisa. Izvezvi vari kuvaka ushamwari nedzimwe nyika, and vane international goodwill, nokuti varobvuma kuti pane patakaresa. Asi ndoda kukorekta chinhu wani, patakagadzira kuti titore upfumi hwedu hatina kukanganisa, patakadzidzisa vana veZimbabwe kuti empowerment inorevei hatina kukanganisa, patakatora minda yedu hatina kukanganisa. Chaakudiwa ndechokuti tibatsire vanhu vatakapa minda vawane capital, varime, upfumi hutenderere munyika yeZimbabwe. Tisaiyeva upfumi huchinda kunze kwenyika, asi toda kudyidzana nevekune dzimwe nyika vachitiigira zvatisina, isu tivapa zvatiinazvo, tigopfuma saiwovo, kwete kuti toita zvokuyeva upfumi huchicherwa huchinda kumwe.
Vamunzora,
chiripo vana veZimbabwe, kana zanu pf isina kuunza mabasa panguva yayakatonga 38 years, haina kuunza mabasa, ikatipromisa 2.2 million jobs hadzina kuuya, iko zvinezvo vari kuti tipei mukana zvakare. Weizve kupa mukana vanhu vanhu vasingagoni basa.
Vamangwana, pindurai.
Ndinopindura ndichiti chakonzeresa kuti ikonomi yedu iparare ndiana Munzora vakanokumbira masanction. Nyika ino yakatemerwa zvikarafu, hakuna mari yanga ichiuya kunze kwenyika kuti dzizoita investment. Isu tiri kuti vaMnangagwa vari kuita engage the world kuti titeti zvakare, ngazvichiita zvakare. Tozova takaitwa mumasanctions, tatiri pamasanctions. Toda kuti international community ivhure iunze investment munyika, tigadzirise upfumi hwedu hwenyika.
Masanctions haadziri iwo akaita kuti vanhu vaita neshort sleeve nelong sleeve, haazi masanctions ayo. Masanctions haadziri iwo futizve akati vanhu vapewa vamwe muminda vachinyima vamwe. masanction handiwo akaunza corruption. Saka izvo zvakauraya nyika ineyi nokuti Zanu PF yakaita corruption, vakakwadza vanhu vakauraya vanhu even. Saka vakuti masanction, nyika dzekunze dzakatanga kuti isu hatingachidzani ne government inouraya vanhu vayo, ne government inomima vanhu vayo mbeu, ne government inosarudza vanhu pakupa chikafu.